President Morgan Tsvangirai vatangisa nhasi mazuva mana okushanyira dunhu reMashonaland Province. Apo vachange vachiita misangano nehurukuro nevatsigiri vebato redu reMDC zvebato guru kudai, uyezve nevana veZimbabwe vakasiyana siyana. Kunyanya takatarisa nyaya yekuti hurumende yava Mugabe yapererwa, vana veZimbabwe vari kuchema vari kuti ikonomi yaya zoenda kumawere. Wangu wa mutserendende, hatichazoti mutserendende wacho unoperera papi, tiri kungodzika tichingoenda. Saka President Tsvangirai apa vari kutivo somunhu wavanhu vanoda kuti vambonzwavo mudunhu reMashonaland Central kuti zvinombofamba sei, vanhu vanozviona sei vachionesana navanhu. Muchirungu vanoti ivo Tsvangirai is the man of the people. Saka nhasi vatangisa muzarabani business center kwanzvimbo vachaenderera mangwana kuchishanu musi weFriday. Musi weMugovera baba Tsvangirai vanoenderera mberi nokusangana nevana nevanhu vemuprovinsi yeMashonaland Central. Vanenge vari panonzi Panyava, Panyava paya payapa kuBhindura South. Apo ndo pavachazenge vachitaurazve nevana veZimbabwe vachida kuti vakurudzire kuti vasaura moyo. Muchirungu vanoti ivo hanzi darkest hour is just before dawn.
Asika vagutu vamwe vanogona kuti kuda kuenda kunzvimbo dzakaita seMashonaland Central kupedzera hako hoko padehwe retsindi, nekuti bato renyu rinenge risina rutsigiro rwakanyanya ikoko.
Awa ndo vanonzi Manyepo Blessing. Nokuti chiripo ndechekuti MDC yatekeshera, yakagara yakatekeshera iri kose kose, kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo, kubva kumaripati kusvika kutamandai. Chiripo ndechekuti kune dzimwe nzvimbo dzinonzi nezano ava muchirungu anoti manogo area. Tose tinoziva udzvanyiriri hwezano PF, wokuti vanoti kune nzvimbo dzakaita seidzodzo dzinana Mash Central nana Mash East nemamwe matunhu akaita seMash West, kwavanofunga kuti ivo hanzi muchirungu ndo stronghold yavo. Idzo dziri nhema, nokuti mukaona kana kuvhoterwa kwakaita baba Tsvangirai muna March 2008 munzvimbo iyoyi yeMash Central munana Muzarabani, ikoko mukatikati veMash Central munana Manapool, kumadziva kunana Bhindura South. Takatohwina Bhindura South kana uchiyeuka.